Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 30, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inovhota murunyararo asi vanhu vachichema-chema nemitsetse yanga yakarebesa zvikuru mumaguta. Zimbabwe Electoral Commission inomhanyarira vatungamiri vaviri kumapurisa kuitira kuti vaferefetwe nenyaya yekuchora mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZanu PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhota pachikoro cheSherwood Park pedyo nepurazi ravo kuKwekwe vachiti vanotarisira kuti munyika mucharamba muine runyararo sarudzo dzapera. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vataura mashoko aya mushure mekuvhota paShewood Park School nhasi mangwanani. Vati kunyange hazvo pane vamwe vakaita sevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti munyika muna runyararo, ivo vanoona sekuti muZimbabwe mune runyararo rusati rwamboonekwa munguva dzesarudzo.
Maybe that both the process for campaigning.
Ndinofara chose kuti kukambena kwakaitwa murunyararo nhasi kumbote kuri kuitwa munyararo, uye ndinovimba kuti runyararo kucharamba huripo kunyange sarudzo dzapera.
Vati munhu wese munyika kusanganisira vaMugabe vakasununguka kutaura zvavanoda pamusoro pavo zvingave zvakashata kana zvakanaka. Vamunangagwa vaenda kunovhota nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa, avo vati vanotarisira kuti murume wavo nebato ravo vachakunda kuti varambe vari pachigaro chemutungamiri wenyika.
Notarisira kuti tichakunda musarudzo idzi. Ini ndakatotanga kushanda saFirst Lady, saka ndinotarisira kuramba ndiri First Lady.
Amai Mnangagwa vatiwo vafara kuti sarudzo dzaitwa murunyararo uye munhu wese apiwa mukana wekuvhota pamadiro. Vatiwo vakagadzirira kushanda nemunhu wese semudzimai wemutungamiri wenyika. Amai Rudo Musamira pamwe avo vavhota paShewood Park Primary vatiwo zvinhu zvafamba zvakanaka uye vafara nemabatirwo avaitwa nevange vachivhotesa.
Zvanhasi zvinenge zvachinja, zvakadzidza izvi. Zvandinakidza kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kwetati tiri kuitwa zvanga zviri kubvira kutotikomborera. Iyo zvita kutodzokere kumba tambonga tiri kutotya kuti maiwe ngatibve tatondya tichafa ngenzara, asi aiwa tabvire kubatwe zvakanaka.
Munzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 muKwekwe vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye pange pasina matambudziko akawanda ange achisangana nevange vachivhota. Amai Fortunate Chitongo vanogara mumusha weWeverly Mukadoma vatiwo vavhota zvakanaka pari Muka 3 High uye vanotarisira kuti munyika mucharamba muine runyararo vanhu vachigara zvakanaka.
Zvakina zvinarudya tangobvota zvakanaka pasina kana kutyisa pasina kana chii, kungopinda woita zvinhu zvako pamaminitsi mashoma wotobva wabva.
Vakawanda vange vachivhotesa vati zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka, uye munzvimbo zhinji vanhu vange vari mumitsetse vachimirira mukana yavo yekuvhota. Vaimanyuo Gowo ndiye mumwe wevange vachivhotesa muKwekwe.
Nema former polling stations to Shield A and Shield B. Shield A, expected voters is 591, Shield B 591. Tafuta kuseni, my stations also have run a 7. Tatanga zakanaka apana any incidents of any problems, my challenges that nangu takasanga naka, ya kawanda pata tanga. Singa zipa kusundufamba kwezo.
Mapurisa angi akawanda mimi kwa gwane, mungu mboze kufotera, ajichenge tiza runyararo, uyewe rujinji vati, runyararo runufanira kuchenge tezwa, kunyange saruzo, zapera, pane vanhu makumi maviri nevatatu vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye tsvakurudzo dzakaitwa dzinoratidza kuti makwikwi ari pakati pavamunangagwa navanelson chamisa vemdc alliance ndakamirira studio 7 mukwekwe ndini godwin mangusha
Vakawanda aveva vota nasi mudunhu reChirumanzu Zimbabwe riri muMidlands pamwe nemukadoma mudunhu reMashonaland West vanoti vafadzwa zvikuru nerunyararo rwanga rwuripo Jonga Kantemiri anoti panyaya inotevera
Mumwe wevafadzwa nerunyararo rwanga rwuripo pakuvhota ndembuya Rudo musamira pamwe vemuward 31 kuShewood mudunhu reChirumanzu Zimbabwe uko kwavhotera mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZanu PF vaEmerson Mnangagwa nemudzimai vavo amai Auxilia Mnangagwa
kubva gore randotorwe nyika tiri kundovhota kusvika nasi zvanasi zvinenge zvachinja zvakadzidza izvi zvakafunda zvandinakidza kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kuita tiri kuitwa zvanga zvikubvire kutotikomborera iyo zvita kutodzokere kubata mbongati kutotya kuti maiwe ngativhe tatondya tichafa ngenzara asi aiwa tabvire kubatwe zvakanaka
valazarus banda vekushewood kwakare vanoti kunyanga hazvo vakasika kusvika pachikoro cheshewood park primary apo vavhotera kuwanda kwevanhu kwaita kuti vanoonake kuzobatsirwa asi vabanda vanoti kuwanda kwevanga vachikwikwidza hakuna kuvakanganisa sezvo vanga vachiziva vavanga vachida kuvhotera
hazvina kuva dambudziko nekuti sizvo tanga tichingotarisa ngochitarisaona kuti vari kuvhotera rapa ndechokwadi chachiripo nekuti vanga vakaiswa nemufananidzo yavo yanga iripo saka pamba asina chachinyanyoshupa kana kana tavhota kudai takutarisaura mangwana zvinhuwo zvivewo zvinhu zviri naniwo kana maelection yedu akabudawo zvakanakawo vafotserwawo voitawo zviri naniwo munyika mawane kugadzikana kwakanaka
vamanuel gobo ava vanga vachitungamira sarudzo kana kuti election officer weward 31 kuChirumanzu Zimbabwe vanoti vafara chose kuti mutungamiri wenyika vaemerson Mnangagwa vasarudza kuzovhotera muwodhi yavo
izvizvo zvatifadza zvikuru kuti tingati tazodziwa kuzodziwa kwatada vatafarira sevana tichasvikwa nevakuru kukura ikoko mukuru muzvanu tinozvifarira zvemuzvamangoona zvatarisa runyararo dzemunoona muguriko
mumwe anoti afara nemafambiro aita sarudzo ndaamai fortunate chitongo avavhota kekutanga nhasi amai chitongo avanoti vanotarisira shanduko kubva kuvanhu vavasarudza vanoti hazvina kuvatorera nguva kuvhota
vandafara nazvo nyange zviri zvekutanga bhati zvandifadza zvachona hazvina ruzha tangovhota muzvakanaka pasina kana kutyisa kapasina kana chii kungopinda woita zvinhu zvako pamaminiti mashomashoma wotobva wabva
vana vezimbabwe vavhota nhasi vachisarudza mutungamiri wenyika vamiriri vedare reparamende pamwe nemakanzura musarudzo dziri kunzi nevakawanda dzanga dzakanyarara chasara ndechekuona kuti vakwikwidza ava vachatambira here kana kuti kwete zvichabuda musarudzo idzi kutanga usiku hwanhasi ndakamirira studio 7 kukwekwe mudunhu remidlands ndini jonga kandemiri
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachitungamira mubatanidzwa wePeople Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru vanoti mutungamiri weZanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanofanira kurangwa mushure mekunge vapomerwa mhosva yekutyora mutemo nekutsvaga rutsigiro zuva rimwe chete sarudzo dzisati dzaitwa. Vachamisa vanonzi vakaita musangano nevatori venhau ukuwo vamunangagwa vachiburitsa vhidhiyo inonzi vaitsvaga rutsigiro padande mutande reFacebook. sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba, vati vaende sa mazita evanhu vaviri kumapurisa avo vavasina kudoma nemazita.
The Zimbabwe Electoral Commission notes with concern continued violations of the Electoral Act by candidates contesting the 2018 harmonized election.
ZEC iri kushushikana nekutyorwa kwemitemo yesarudzo. Musi wa 29 Chikunguru, vanhu vaviri vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakaburitsa mashoko kuvatori venhau, mashoko anogona kuonekwa sekutsvaga rutsigiro. Nyaya iyi yaendeswa kumapurisa kuti iferefetwe.
Asi veMDC vari kugunun'una kuti nezuro vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Silaigwana vataura navachamisa nezita panepfenyuro yeZBC. Pasi pemutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act, hapana munhu anobvumidzwa kutsvaka rutsigiro kwasara maawa makumi maviri nemana kuti sarudzo dziitwe. Asi magweta avachamisa anoti havana kutyora mutemo vachiti ZEC iri kuda kuvasvibisa pamberi pesarudzo. Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo Muzanu PF vaFortune Chasi vatiwo vamunangagwa havana kutsvaka rutsigiro asi vakangopindura zvainge zvataurwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvekuti havaizovavhotera. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mujuru kuti tinzwe pavamire panyaya iyi.
Vanhu vakawanda samare uye vanhu vari kuvhota muchinyararire, asi tazonzwa kunzi ivo vamwe vedu vavira ava ndo vanenge vaita zvisiri pamutemo. Tiri kutozvinzwa zviri kubuda panews nokuti mutemo kaunoti munoita mainterviews, munoita mapress statements, zvese zvimwe zvamunoda kuita. Pane nguva yakatarwa nemutemo kuti mamufanire kuzodarikidza iyoyo. Zvino vari vaviri vari kunzi vadarikidza mutemo, nyangwe zvazvo zeki isina kuzviramba kana kuzvibvuma, asi vari kutongoziva kuti isu vemaopposition parties tatozvinzwa taakutozviziva. Saka tiri kuda chokwadi nezvinofanirwa kuitika zviitike.
Asi munoona paine matanha anotorwa here ipapa?
Ndo pacho patiri kuda kuona, nokuti kana vanhu tiri kuda chokwadi, kana vanhu tiri kuda kuita zvinofanirwa kunge zvichitevedzwa, hapazofanirwa kuzenge paine mumwe kaanenge achinzi iwewe uri pamusoro pemutemo, mutemo uri pasi pemunhu.
Totarisawo mashoko akataurwa navamugabe nezuro makaaonawo sei?
Inini mashoko akataurwa navamugabe nezuro ndakangoona semuririro wayo shiri, and uye ndakati izvi handigone kana kutombozvipindura kana kuti ndizviteedzere. Munhu agara aine unhu hwake, aine maitiro ake, saka munhu akadaro haungagone kuramba uchida kungotsautswa pane chaunenge wakatarisira chakanakira ruzhinji rweZimbabwe. Isu takutotarisira zvakanakira ruzhinji rweZimbabwe, kwete kuramba takangocheuka mumashure kune munhu anotidzosera zvazuro zvisina kunakira nyika kana ruzhinji.
Vanenge vaiti imi munenge musina mukana, asi mune chivimbo here chekuti munokunda?
Isu tiri kukunda, tine mukana wakakurisa.
Avo vanga vari vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachitungamira bato rePeople Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru vachitaura parunare vari kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuComoros vaita referendum nasi iyo inonzi yanga izere nemutauro. Referendum iyi yakanangana nekubvisa mutemo wekuita madzoro pautungamiri hwenyika, uye inogona kubvisa mutemo wekuti mutungamiri hwenyika atonge kwetemu imwe chete. Vamwe vari kupikisa referendum iyi vachiti haisi pamutemo, uye yakanangana nekuda kuti mutungamiri wenyika vaAzali Osmani vawane mamwe matemu maviri pane kuti vachisiya chigaro muna 2021 panopera temu yavo. Gweta remutungamiri weAmerica vaDonald Trump rinoti hazvigone kuitika kuti vaTrump vabvume kubvunzurudzwa navaRobert Mueller pamusoro pekupindira kweRussia musarudzo yemutungamiri weAmerica muna 2016 vachida kuva neruzivo kana vaTrump vakatyora mutemo nekuedza kuvharidzira kuongororwa kwenyaya yavari kupomerwa. Vanhu vakawanda vanoti vakwanisa kuvhota mudunhu remasvingo munzvimbo dzakasiyana siyana uko kwange kuine nyaya shoma dzezvemhingamupinyi. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mitete mikuru yanga ichioneka munzvimbo dzekuvhotera mudhorobha remasvingo munguva dzemakuseni, asi mitete iyi yazoserera nekufamba kwenguva. Vechidiki vakawanda vanoti vakwanisa kuvhotawo, uye vamwe vavo vachiti vavhota kuti vashandurwe upenyu hwavo sezvo vari kusangana nematambudziko akawanda munyika, kusanganisira kushayikwa kwemabasa. Mungo vechidiki avhotera pachikoro chenemamwa vamaxwell makuwe vati vanoita nekutambura nekudaro vavhotera upenyu hwakanaka.
Totarisira kuti semuyouth kwatabva kure zvinhu zvakaoma muzimbabwe. This time around toda kutiwo zvinhu zvichichinja, vose takuvara nekutambura.
Mune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwaGutu, zvaKamwenizi pamwe neRujeko Masvingo, vanhu vangazvinyunyitira vashandi veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vachiti vanga vachiita chinono pakuvavhotesa. Vari kukwikwidza muward 7 kuRujeko vakamirira ZANPF vaTalent Majoni vati havana kufara nemaitirwo ebasa anga achiitwa neZEC.
Zvimwe zvinhu zvese zviri kufamba mufambiro wakanaka, asi problem yatinayo ndeyekuti one of my contenders anga achikambena anonzi Richard Musekiwa anga achikambena achiunganidza vanhu pamapolling station areas. Two ningi maZeko officials ari kunonoka especially pa polling station yepashakashi. Handizivi kuti vari kuitira kuti mazuva awedzerere kuti vaonewo mari yakawanda. I don't know.
Vakawanda vakaita zambuya Floratore vavhotera pachirichoga high school munzvimbo yaisecharumbira kune mamwa vati vafara nekuvhota murunyararo uye vane shuvire yeupenyu hwakanaka hwevana vavo kana vazhinji vakavhota sezvavaiita.
Vatore ndinobva kudunuro kwatifitarumbira, saka tavhota zvakanaka machembere navana vana vanga vachivhota zvakanaka. Isu tinoshuvira kutoti kuvhota kwataita vana vawane mabasa. Toda runyararo munyika medu. Vane mabasa, ngombe takapedza tichidzidzisa vana, vana vasiri kushanda. Totoda mabasa avana.
Mukuru vashandi veZEC Pascato amai Loveness Dumbu vati vanhu zana nemakumi matanhatu nemumwe vange vavhota nenguva dza 1 masikati.
Vanhu vatanga kuvhota na exactly 7 o'clock. Vanhu vavhota 161. Mumwe chete ndiye adzosewa kudzimba, vanhu vanga vachivhota zvakanaka, anga asina chitupa. Vari kubatsirwa kuvhota vaita 7, vakadzi 6, murume mumwe chete.
Muimbi ane mukurumbira munyika Raskaleb Tereka vanoti semwana wevechidiki vafara kuvhota nekuti vaitira ramangwana ravo kuti rinake.
I feel excited with the kwani sa kusen sam kanongo ku influence of future nyika yedu, you know, and pinda process yazvona iri very simple mukati umo vari kunyatso explaina zviri clear and I think kuti zvazvakarongeka zvine order.
Mutevedzeri wemukuru weZEC mudunhu remasvingo vamaxwell Ncube vati vanhu vavhota zvakanaka pasina nyaya zhinji dzekunetsana.
So far zvinoratidza kuti zviri kufamba zvakanaka because hatina kana maincident amboreportwa. Anoratidza kuti pangava nepakukonana here and there but it appears everything is zvoita zvakanaka.
Vamwe vachiri kuunganidza uwandu hwevanhu vavhota zuva rose mudunhu remasvingo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanhu vanoti vavhota zvakanaka kwamutare kunyangwe hazvo vanga vachimira mumitsetse kwenguva yakareba. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
vakawanda vabata jongwe muromo kuti vanovhotera mutungamiriri wenyika mumiriri weparamendi uye makanzura munzvimbo dzakasiyana siyana. VaCrispin Chinembiri vanoti vafara nemafambiro aita kuvhota kwavo uye nemabatirwo avaitwa pavange vachivhota. Vanoti kunyange hazvo mitsetsi yange iri mirefu, zvinhu zvafamba zvakanaka zvichienzaniswa nemamwe makore.
Yeah, we arrived around 7:30 and by 10 o'clock by now, as you can see, the process is going very well. And the tukubatwa zvakanaka, my direction tupuwa zvakanaka, and the zvedu zvikufamba zvakanaka, tafota murunyarara, hapana kana dambudziko.
Seva nezibeti chamisa aliku obaus, avo vavotera panzvimbo inonzi Magadha, vanoti vashungurudzika kwazvo nenguva yavatora vasati vavhota. Vanoti vachirwa nguva zvakanyanyisa nekuda kwevashandi vange vachitora nguva kubatsira vanhu.
Aiwa, izvozvo zvatisi kugutsikana, because the line rarume harisi kufamba, rakadzi ndiro riri kufamba, and arume arida kuvhota. Rikuona tana about 3 to 4 hours tamira panapa, line harisi kufamba pano. Dai rafamba taona kuti zvinhu zvifambe, because vanhu vanoda kuvhota toda kuenda kunorara nekuita zvimwe zvinhu nekumirira mari dzavo kuti tizozvi zvakamira sei. So far line harume harisi kufamba, mari akadziri kufamba, yes. Vandarume ndiwani yese zvamusi kuzviona were ndari.
Amai Chelsi Mureri vanoti vafadzwa nemafambiro aita kuvhota sezvo panga pasina kuchisidzirana sezvaitwa panguva yaRobert Mugabe vachiri mutungamiriri wenyika.
Inini ndinoitwa Amai Chelsi, ndiri muno muhobhausi. Tiri pamagada panapa, prosesi yaitika nhasi zvafadza, nekuti hapana zhongazhonga mirizhonga dzaitika, zvinhu zvafamba mune zvakanaka. Tasevhwawo nenguva iripo isusu tasvika mangwanani, asi wazoti nonokeiwo zvazongononokawo, pazongoita kakudhileya kazomboitika tikati asi hawachadi kuti tivhote kani, asi haiwa tazofamba zvakanaka, zvese zvaendeka zvakanaka. Nini Mai Chelsi.
Mukomana wechidiki Shingirai Masamba anoti haazi kufara nemashoko ari kutaurwa ekuti pachave nedzokororo yekuvhota pavatungamiriri venyika sezvo zvichipa pfungwa yekubiridzira.
Tine ishuka inoti wazasereka yekutanga maseta deteriorate and like before the event, and we don't like that, and we can now easily tell ga kuzani PF machitas andega aruziva kuti mfano vaenda nenyika andega, but nyaya yekuti tisa tetereri dhani iyoyoyo, which means the process is not free and fair at all. It's not free and fair.
Mukuru anoona nezvesarudzo mudunhu reManicaland retired Deacon Mofati Masabeya vanoti vachazivisa huwandu hwevanhu vakwanisa kuvhota kana kuvhota kwapera kuitwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vavhotawo nhasi pakuwadzana 2 primary school vachivimbisa kukunda. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
VaChamisa vavhota pachikoro chekuwadzana 2 primary apo vanhu vanga vari mumitsetse vabva mumitsetse iyi vachimhanyira kuti vaone vaChamisa ndokuzodzokera havo kunovhota vaChamisa pavanga vaenda. Vamwe vevanhu vavhota muHarare nhasi ndiamai Chenai Chikandira, avo vanoti vafara zvikuru kuti vavhota vasina dambudziko ravasangana naro kunyange hazvo vamuka mamba kwedza kuti vanovhota.
Patavhota aiwa tavhota zvakanaka murunyararo, izvozvi zvitatomirira kuti tipemberere 7 zvichingochaya, then tototanga kucelebrata, because tiri kutoziva kuti it's obvious kuti mutungamiriri wedu vaNelson Chamisa vari kuenda kustate house.
Mumwe mugari wemuHarare muzvare Susan Nyirenda vanoti kuvavhotera mumusha wembare vanga vachivhotesa vanhu vanga vachinonoka.
Vamutanga vachidhileya kuseni mbichana kuti hatatanga kupopota. Tatanga kupopota kuti vakaina muofisa mukati kunoripota. Aripota kudaro achibva atanga manje kusefa zvakanaka. Vanga vachimhotora matembere nevakabereka vana chete vaiva. Vamwe vese vari pakiwa vanga vachimhotorwa ma1-1.
Zvichakadai sachigaro weMDCT yavaChamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti vatambira mashoko ekuti vamwe vanga vachivhota vanga vachipiwa mapepa ekuvhotera akavhoterwa kare.
Zvino zviri kubuda pavanhu vari kuexperienza mapepa avari kuona as they vote anenge akamakwa akaiswa, vari kuti iko kuna mapepa ari kubuda ane X pane imwe cartridges inenge iriyo mukati, inenge iri mumukati mu uku kuda kucreata confusion pakukaunda, nekuti zvinhu zvinozocreata nyaya ye spoiled vote. But however, that is also kana iri X inenge yakaiswa yakaitwa preset, people should be able to compare ni X ye ballpoint kana kuti X ye pencil. X ye pencil kana kuti ye ballpoint ndi inenge authentic. Kana pano kuti moto X inenge tokaitwa by design, tunofanira kurambwa nama polling agents edu, nokuti tezvi because those are my designs anoshandiswa ne system kuda ku confuse.
Vakomichi vati vopawanikwa imwe nzvimbo yekuvhotera isiri pamutemo pane rimwe purazi riri munharaunda yekwaseke yanga ine vanhu vakapfeka mbatya dzekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC.
Kune dzimwe nzvimbo dzakafanana kunana Seke, kunana Dinot Farm, kwawanikwa kune polling station isiri pamutemo. But yanga ine full equipment, zvose ma ballot paper, inki, zvese, nevanhu vakatopfeka nhumbi dzeZEC, and ma areas akadai awanikwa nzvimbo dzakati wandei dzine vanhu vanoita ma bogus polling stations, and ma full details achabuda muripoti redu, asi izvi zvawanikwa zvichiwanikwa nguva yeelection inei.
Vakomichi vatiwo ZANU PF yanga ichipawo chikafu kune mamwe maruva ekugokwe, uye vati masabhuku gumi nemashanu anga akamirira bato reZANU PF kugokwe kwakare semapolling agents. Vamwe vatsigiri veMDCT vati vachaenda kunzvimbo dzavavhotera pachapera kuvhotwa manhero ano kuti vadzivirire kubirwa kwesarudzo. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vavhotawo nemhuri yavo pamhofu primary kuHighfield zuva roro vanhongonya, uye panga paine vanhu vakawanda vanga vakamirira kuona vaMugabe avo vasiri kunyanyoonekwa paruzhinji kubva zvavakabviswa pachigaro gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti sarudzo dzafamba zvakanaka munyika. Tabata sachigaro wesangano iri vaAndrew Makoni kuti tinzwe zvizhinji.
Takwanisa kuona edu kuti muma polling stations akawanda wanda ma polling officers vanenge vateverera ma procedure anofanira kuteverwa acho apo patinenge tichida kutanga kuvhura polling station. Takaonawo zvakare kuti munzvimbo zhinji kuvhota kwatanga nenguva kuma7 ikoko, asiwo zvakare kune dzimwewo nzvimbo dzatadza kutanga kuvhota panguva iyoyo nepamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana. Tinoziva kuti kuChegutu kune imwe polling station kwaonekwa iko kuti umwe candidate councillor anga asiri kuoneka pavoting paper. Saka ndezvo zvimwe zvinhu zvaita kuti maelections nzvimbo iyoyo anonoke kutanga, nokuti panenge pachida kuti patange paonekwa kuti izvozvo zvogadziriswa sei.
Muchiona nemafambiro adziri kuita sarudzo, dzichakwanisika here kuti zviitwe zvipere zvese munguva yakatarwa?
Tiri kuona kuti 7 o'clock inova nguva yakatarwa kuti ndo panichapera sarudzo. Mune dzimwe nzvimbo kunenge kune vanhu vasiri mukiu, vachiri mukiu. Saka sekutaurwa kwazvakaitwa neZEC, anenge ari mukiu nenguva dzinoita 7 o'clock, mupurisa anoenda kwakaperera kiu iyoyo, unomira ipapo, vese vari mberi kwake vanokwanisa kuvhota.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare kuHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi, tombotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Zimbabwe inovhota murunyararo asi vanhu vachichema-chema nemitsetse yanga yakarebesa zvikuru sei mumaguta. Zimbabwe Electoral Commission inomhanyarira vatungamiri vaviri kumapurisa kuitira kuti vaferefetwe nenyaya yekuchora mitemo yesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na6 a.m. apo tinokuudzai zviri kuitika mugadziriro yesarudzo. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sogu isikati